Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru hakanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wemuvhuro chibabu 2024 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Komiti yeparamende inoona nezveutano inoti zvinhu zvanyanya kuita mamanyama mire nerongo muzvipatara. Sadak yokumbira chikafu chekubatsira vanhu mamiriyoni makumi mashanu nemasere vatarisana nenzara. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kuchema mutungamiri wenyika yeIran vaEbrahim Raisi vakashaya munjodzi yekudonha kwechikopokopo chavo nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komiti yeparamende inoona nezveutano yange ichitenderera muzvipatara inoti ichakurudzira kuwedzerwa kwemari yebudget inopiwa basi rezveutano pamwe nokuwandudzwa kwemitemo kuti zvipatara zvehurumende zvikwanise kubhadharisa vamwe varwere mari yakati wandei kuti zvikwanise kuzvimirira. Asi dzimwe nyanzvi dzinoti zvipatara izvi zvichikatanga kubhadharisa vakawanda vachakundikana kurapwa. Zvipatara zvizhinji zvinonzi hazvina michina, mishonga, vashandi vakakwana nezvimwe zvikwanisiro zvinodiwa pakurapa varwere. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata nhengo yekomiti iyi amai Perseverance Joe.
Na kenza mishinji mazidi, ikatora la ikuparele nyatwa kuhilo hospital. Mishina mishine wanao, ane akafa, anacho alikushanja, ane dama masandri, yivari tu masandri, yivari babuti njizo, minazo tenga, achuya nao. Asikuno kutaka enda wala ikukumiglaze, kaya waita ora oti mishini yao njizi akafa.
Se komiti sezo maona kudai nde api matano amuchatora oti pagadziriswe dambudziko iri.
Basaregu sema members of parliament, tine basari ya rekuita rekuronga mari, yekuti mari yenda kupi. Tinodaidza isusu minister we health, totaura naye kuti zvotaona ndezvizvi. Tomuudza zvimwe zvacho ripoti iyoyo tabva yotaona tatenderera kudai ichapinda zvakare muparliament iri ripoti igodhibhetwa nesu nemukomiti igozodhibhetwa zvakare nevese vamwe vanenge vachida tichitaura zvino kuti zvatakaona ndezvizvi dai waro pakati pakadai.
Vamwe vari kutiwo dai zvipatara zvatanga kubhadharisa, imiwo munozviona seizvi?
Randinoona inenge chekuti hurumende ine basa guru kwazvo. Hurumende ine basa rekuchengetedza vanhu varo nekuvashandira kuti ione kuti mamachini ikoko zvipatara zvaona mishonga zvaona mamechinji vaa maservisi zvipatara zvehurumende. Saka vakanyanyoregedzera kuti chipatara chese chigone kuita zvachinoda, chinogona kuita dambudziko. Asi zvagara ivo vanotika like ndokupa muenzaniso wekenza iwoyo kana kuti wedialisis. Kunonzi izvo dialisis iri free, hurumende yakati ngaiitwe pachena. Asi vehospitari manhasi vari kutoita mukana wekuti uya watenga zvinhu zvako keki yacho iya yatenga nekuti hunu panenge pasina pamwe pacho.
avo vange vari amai perseverance show ningo yekomiti yeparamende inoona nezveutano vari parunare natavoka Ncube westudio 7 zvichakadaro bepanhau rezim life rinoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaconstantino chiwenga vakaenda kunorapiwa kuchina sezvo vasiri kunzwa zvakanaka asi vachitaura nebepanhau iri mutauriri wemutungamiri wenyika uye vari mutevedzeri wemunyori mukuru dare remakurukota va George Charamba vati vachiwenga vakangoenda kunoongororwa navana chiremba sezvavanogara vachiita nguva yega yega. Vatungamiri venyika dzemusadak nhasi vaita musangano wekukumbira rubatsiro kubva kumasangano emuafrica nekunze kuti abatsire vanhu vanosvika makumi mashanu nemasere kana kuti 58 million vakatarisana nenzara nekuda kwekusanaya kwemvura mwaka uno. Mutungamiri wenyika yeangola vamanuel guncalves lorenzo vanova sachigaro vesadak ndivo vange vachitungamira urongwa uhu. Vachitaurawo pamusangano uyu mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakurudzira nyika dzemusadhaki kuti dzirime zvirimwa zvechinyakare zvisingadi mvura yakawanda. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaimbotungamira sangano rinopa chikafu rechristian care reverend forbes matonga.
Pane dambudziko nepamusana pekuti mukatarisa zviri kuitika mugaza mozoenda monotarisa zvekare kuti dzimwe nyika dzinova ndidzo dzaiva misimboti yekupa kutengesera dzimwe nyika chikafu dzakadai neyerussia neukraine ndoanga ari mamajor producers and exporters egrain vari muhondo. Then mukazonotarisa zvekare muchionawo kune zviri kuitika kunana mamwe madunhu eafrica acho akaita sevana Sudan nana Ethiopia uko apakaoma nekuti madhona ndiwo mamwe chetewo ari kutarisirwa kuti aite zvinhu.
Ko tichitarisawo remangwana reAfrica pangaitwe sei kuitira kuti nyika dzemuafrica dzisarambe dzichipemha chikafu kana mvura isina kunaya zvakanaka kazhinji?
Chinodiwa chekutanga runyararo ndo chinhu chekutanga because hakuna nyika inoita development nekuzvirimira ini muine makakatanwa muine dhihondo. Africa ngaidzidze kugarisana zvakanaka nekuti mukatarisa nyika dziri pakati paafrica dzinotonzi Great Lakes Region kureva kuti dzine mvura dzakawanda asi nepamusana pekuti munongogara muchirwiwa muchikakatanwa vanhu havana nguva yekuseenzesa maresources atakapuwa namwari nekuda kwekuti kune dhihondo. Ndo chekutanga. Chechipiri, dai vatungamiriri vedu vaita prioritize chikafu pane zvimwe zvese nepamusana pekuti mukazotarisa munyika dzedu dzakawanda munoona kuti mabudget anoenda kuzvinhu zvakadai sezvehondo nezvakadaro anenge akakura kupfuura mabudget anoenda kune zvechikafu zveeducation nezveutano.
Totarisawo imo munyika umo Reverend Matonga, zvinhu zvakamirawo sei mamuri kufamba tichitarisa nyaya dzechikafu?
Mune nzara sekutaura kwakaita purezidendi vachikurudzira mukaona mari yavakakumbira haisi mari diki yavaiti ndo inodiwa 2 billion imari yakawanda iri kutarisa magnitude.
Vaimbova mutungamiri wesangano rinopa chikafu reChristian Care Reverend Forbes Matonga vange vari parunhare kwamurehwa naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika kuchema mutungamiri wenyika yeIran vaIbrahim Raisi avo vakashaya mushure mekunge chikopokopo chavo chadona nezuro. varaisi vakashanya kuZimbabwe muna chikumi gore rapera uye vakaitawo musangano nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga masvondo adarika. Munyori mukuru bazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanyora padande mutandi ravo reX kuti Zimbabwe iri kubatana neIran kuchema varaisi. Zimbabwe neIran dzine ukama hwakasimba uye mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanogara vachiti ukama uhu hwakasimbaradzwa nekuti vose vakatemerwa zvurango neAmerica nedzimwe nyika dzakabudirira dzakaita seAmerica. America inoti vakatemerwa zvurango nekuda kwekuti vanotonga nedemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa pachikoro chapamusoro cheAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa kuti tinzwe maonero avo.
Tinoona kuti Zimbabwe inozwa kusuwa nekushaiza kwavarais semunhu wangu achienda navo. Tinoimba kuti zvibvumirano zvakange zvakavhumiranwa zvinoroenderera mberi nekuti zvanga zvisina kunyirwa pakati pavarais iye vakazvimirira asi vanga vakamirira nyika yavo nemakurukota avo. Vatenda kuti anezvitora achitungamira vanongokwanisa zvibvumirano izvo mberi sekuti zvoita kuita zvichifambisane zvakanaka.
Tingatarisewo kuti iyo Iran yanga ichipomerwa-pomerwawo kuhondo dzimwe dziri kuitika kunana Hamas Israel uko. Zvinopawo chimiro chipi kuZimbabwe tichitarisa nhoroondo idzodzi?
Tinoona sekuti Zimbabwe dzani panguva ino inga iri kuti tidangoshanda nechero vandirikushanda naye chero tiona zvatinowana vanguva kuti Zimbabwe open for business. Bazi panguva ino yanga isinanyaya kuda kusarudza kuti yakamira sei yanga iringotera anda kushanda nesu tinoshanda naye sekuti kuda kuti Zimbabwe panguva ino haisonya tora zvematii kana kutiti zvinganodai saka hatishande naye nekuti kuda kushanda nesu ngatishandei nesu kuti tii zvinhu taiti. Saka panguva ino Zimbabwe haitinyika irinyaya kuda kuti iti inoramba yakatsira kuti tinoshanda nevavo asi hatishande nevavo inga iringotsvaga kuti ingabatirika nesei nevanda kushanda naye. Saka kuna zvekuti kupomezerwa kwavo kwana irani munyuyakuna naHamas Zimbabwe yanga isinganyanya kutarisa izvozvo yanga iringotsvaga kuti chii chavangaita neirani kuti vaende mberi.
Taonawo dzimwe nyika dzekuAfrica dzatumirawo mashoko enyaradzo. Hatina chatati taona kubva kuZimbabwe. Pane zvamamboonawo here imi ikoko?
Ndokunga vari kugacho vatuvavanhu vanopidzana pamwe vanotanga vambonyatsomira kuti vanyatsodza mashoko avanyatsotsikana kuti vazotumirawo zvanotevera. Ndokunga kuti vachatumira kana vachinge vapedza kugadzirisa varoti kuti vatumire.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa pachikoro chikuru cheAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa vari parunhare kwaMutare naEvans Zininga weStudio 7. Mapurisa nhasi ambosunga makanzura maviri ebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change nevamwe vatsigiri vebato iri akavapomera mhosva yokuvhiringidza musangano wekomiti yeparamende inoona nezvemagariro evanhu yainzwa pfungwa dzevanhu mumasvingo svondo rapera. Musangano uyu hauna kuzopera pave kuita bata murefu bata mupfupi inonzi yaikonzerwa nevebato reZANUPF kunyanya. Vamwe vanhu vakakuvara mukurwisana uku. Gweta revakasungwa vaMartin Mureri vanoti mushure mokupomerwa mhosva vabva vasunungurwa.
Ichokwadi mukoma kune vanhu vasungwa vanokwana 54. Pane makanzela 2 Gemichi Muchopa naEsa Zvishiri kouya Nyahunda Strago naJona Wakura
vari kupomerwa mhosva iyi.
Vari kunziwo Disruption of Republic Gathering yavari kupomerwa vachinzi Musa15 muCharles Austin vakadisrupta miting yeCEO yaiswa imomo.
Saka vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare rino.
Iko zvino vamboregedzwa. Saka vanzi vachati padeti vachati inopinde kumatare kuti pazvara nhasi vamboregedzwa.
Saka ivo vari kuti kudii nenyaya yavari kupomerwai nemhosva yavari kupomerwai?
Ivo vari kutoramba mhosva iyi. Vanoti vatoshamisika nekuti mukada kutariswa Jona wakura wakatombokuvadzwa musi wa 16 iwoyo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaMartin Mureri vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Studio 7 yabatawo gurukota rezvomukati menyika vakazembe-kazembe avo vati vange vasati vasumwa nezvenyaya iyi vakati titaure nemukuru wemapurisa vaGodwin Matanga kana mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati.
Ndigona kupindura nyaya yefono yeComissioner General kana kuti kufutuza nemapurisa handina madetails ekusungwara kukazungwa kwevanhu izvonyaya dzemapurisa dzezvaoperational issues policy level I mean, not know kuti munhu asungwa nhasi kwanhingi ndiani asungwa kundiani there's no reason to give me that information. The money does not include that kuti mangivireporimaarekaringwaita so iye yamurotaura mitonzerobvakamuri hamutauya kuiti.
Gurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare repamusoro-soro muSouth Africa rarambidza vaimbova mutungamiri wenyika vaJacob Zuma kukwikwidza musarudzo dziri kuitwa munyika iyi svondo rinouya. VaZuma vakabatwa nemhosva yokuzvidza dare muna 2021. VaZuma vange vave nebato idzva reumukoto wesizwe kana kuti MK. Dare repamusoro-soro muBritain rapa mutongo wekuti akavamba kambani yenhau yeWikileaks vaJulian Assange vane kodzero yekupikisa mutongo wekuti vasaendeswa kuAmerica uko vari kupomerwa mhosva yokufukura hapwa. WikiLeaks iri kupomerwa mhosva yokufukura hapwa nekuburitsa magwaro ehondo yeAmerica muAfghanistan neIran. Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika mukucherechedza mwedzi uno wachivabvu kurangaridza vanhu vane zvirwere zvepfungwa kana kuti Mental Health Month. Chinangwa chamasangano anoshanda nevanorwara nepfungwa ndechekuti vanhu vanzwisise nezvedenda iri kuti vasasarura vanorwara nacho uye kuwana nzira dzekuvabatsira. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, mazvikokota munyaya dzezvezvirwere zvepfungwa mubasa rezveutano, Dr. Anesu Isabel Chinopere kuivati, vanhu vakava neutano hwepfungwa zvinosimudzirawo nyika.
Utano hwepfungwa ndezviya zviri matiri zvinoita kuti tikwanise kuti kana tichinge taita zvatinoita, tinenge tichiitawo rupande rwedu mucommunity, tichiitawo rupande rwedu mumafamilies medu, tichiitawo rupande rwedu mumabasa edu, zviri mune zvakasa.
Dr. Chinopere kwevati kuchengetedza utano hwepfungwa vanhu vanofanira kuwana zororo rakakwana kusanyanya kudzamisa pfungwa pamwe nekudya kunovaka muviri. Vatiwo kukanganisika muutano hwepfungwa kunogona kukonzera kuti munhu ade kuzviuraya.
Zvimwe zvachona zvinogona kuuya kubudikidza nekuona munhu achinzopererwa achiona kunge upenyu husina zvamurevera pakurarama. Zvinogona kusova zvakare zvinosvitsa pakuti munhu anzwe kuda kuzvisungirira.
Imwe nyanzvi mune zveutano hwepfungwa vane machemawere vati vakaona munhu orasika mukufunga, mukutaura nemukuita zvimwe zviratidzo zvechirwere chepfungwa.
Tikatotanga kuona letot appearance zvamataridziki ake kuti munhu zvatotarisira kuti munhu panguva yake nezera rake anofanira kunge achifamba akapfeka izvozvo kana kuti achiragidza uso hwake hunenge hwaragidza se vamwe anagidza kuchema, mwarungoseka, umwe anenge asina kupfeka zvakanaka, umwe anopfeka zvakatsvina. Tentozoona mata uriru munu kutawara kwa anuita ino kwa nangu chikangani sika shakari ituwele sae ni kuti kani chuleche pfungwa ni utangu wa wata uraya shushaka shuruku enda kunze kwe shambu kutawara kwa uche tu off topic
nyanji munesha utano amaimu chamu kamuri vao za studio 7 kutipani shakawanda shunugu na kukangasa utano wepfungwa kusangani siroma miru akaita shinumunyika kunyanya mnyeze shofumi
mwakao unakuita shakanaka wana kukua saka mkatime dzimuri amuna shukula shakakwana ishijinoko na kuwezira wo kuti utano wefunga huderere uyewo mumabasa vazhinji havana mabasa nyangwe mari inotambigwa yacho ishomasa zvinoita kuti vanhu vasazogara vakadikara vaine mbaro
amai mukamuri vati kushungurudzika mupfungwa kunopawo kuti vamwe vade kushandisa zvinodhaka izvo zvinotowedzera dambudziko iri
vamozoona vana vadiki vamwe voenda kumadrugs nokuti chaanosvura achiita hapana unongovagire mumba obuda mumboenda pambiriji osangana navamwe vogara ipapo vopedzisira voputa zvinodhaka nokuti havana chavari kuita chakanyanya
amai mukamuri vati senzira yekuchengetedza utano hwepfungwa veruzhinji vanofanirwa kugamuchira matambudziko avanosangana nawo muupenyu votsvaga rubatsiro kubva kunyanzvi imwe nyanzvi zvakare mune zveutano hwepfungwa vametha monyamande vati zvimwe zviratidzo zvekusagadzikana kweutano hwepfungwa zvinosanganisira kushaya hope uye kugara munhu aine kutya kwakanyanya
kana uchikwanisa kudya zvakanaka uchinakirwa nechikafu chako uchifara nevamwe mukudya umu zvinomweya zviri nzviri nani kurara hope dzekuti unozomuka kwaedza ndechimwe chinhu chekuti chinoda kuongororwa chinowanzooneka kana utano hwepfungwa hwakukanganisika kaona muchingonzwa kushaya simba zvinogona kureva kuti utano hwepfungwa dzenyu hwaita kakukanganisika zvekuti munenge maakupinda mune yatinoti depression donge kana muri kudya zvakanaka asi muri kunzwa muchishaya simba kungonzwa kusurukana kaona muchinyanya kurumidza kuvhunduka kana kukurumidza kutya kana kukurumidza kutiza zvinorakidza kuti pane chinhu chakakanganisika mupfungwa dzenyu
nyanzvi dzinoti dambudziko rezvirwere zvepfungwa riri kuramba richikomba munyika mukutanga kwemwedzi uno mutongi wedare repamusoro amai Fielda Musofa vakati hurumende yava kufanira kutora matanho ekubatsira vane zvirwere zvepfungwa sezvo vakawanda vavo vange vopara mhosva dzakawanda uye vava kuzadza nzvimbo dzinochengeterwa vane zvirwere izvi mumajeri
ndakamirira studio 7 ndine Rutendo Mawere
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vebato remaDemocrats nevavari kukwikwidzana navo uye vaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakawirirana kuti vaite magakava maviri sarudzo dzisati dzaitwa muna mbudzi asi pari kuedza kutsvakwa nzira dzekuti magakava aya aitwe pasina kuganirana makobvi nematete sezvakamboitika muna 2020 apo vaviri ava vaikwikwidzana asi kuti magakava aya achabatsira here kukwezva vavhoti pachitariswa nguva yaari kutariswa kuitwa Veronica Balderas Iglesias weVOA anotipa nyaya inotevera yandiri kukuverengerai kuita gakava kana kuregedza vaBiden vakapa mhinduro yavo musi wa15 chivabvu
Donald Trump lost two debates to me in 2020. And since then, he hadn't shown up for debate. Now he's acting like he wants to debate me again. Well, make my day, pal.
Donald Trump ndakamukunda magakava mairi atakaita muna 2020. Kubva nguva iyi haana kuda kuzopinda mugakava zvakare. Iko zvino ave kuita kunge anoda kuita zvemagakava neni.
Pane magakava maviri ari kutarisirwa kuitwa musi wa27 chikumi na10 gunyana gore rino vatrump vakataura pavaitsvaga rutsigiro kuminnesota kuti vakagadzirira
I just want to debate this guy but you know and I'm going to demand a drug test too by the way I don't want him coming in like the state of the union he was high as a kite
ndinoda kuita gakava nemurume uyu ndichatiwo patange paongororwa kuti hapana ashandisa zvinodhaka here
hapana hapo umbowo huripo pane zvataurwa navatrump izvi vachitaura panhepfenyuro yeabc pachirongwa chethis week senator chris van hollen vebato remadhemocrats vakaratidza kusagutsikana nezvinoitwa navatrump pamagakava
he wants to create the sort of atmosphere of circus-like entertainment. The choice will
Trump anoda kuita kunge zvinhu zvedambe, asi vanhu vanoziva havo wekuvhotera. Zviri pachena kuti vanovhotera vaBiden.
Chipanga mazano chavaTrump vaMcLaughlin vakaudza nepfenyuro yeABC kuti kuisa vaviri ava mudariro zvinhu zvinokosha.
This is going to be live recall, and you know, Donald Trump gets up there two or three times a week and pontificates for 90 minutes.
Joe Biden rarely does an actual hard interview. This is going to be a challenge for the program president Biden. Dzimwe nguva kweawa imwe chete nechidimbu. VaJoe Biden kashoma kunyatsobvunzurudzwa nevatori venhau.
Chinangwa chemagakava ndechekubatsira vanhu kuti vasarudze wavanoda kuvhotera munambudzi musarudzo yemutungamiri wenyika sematauriro enyanzvi munyaya dzezvematongero enyika muzvinafundo June Speakman vepa Roger Williams University.
Trump is particularly good at focusing on the negative aspects of his opponent, less interested in discussing the issues. My guess is that
Trump munhu anoziva kutaura zvakaipa zvemunhu kwete kutaura zvinhu zvakakosha. Mafungiro angu ndeyekuti Biden achaedza kuti ataure zvinhu zvakakosha semamiriro eupfumi kwete zvehunhu waTrump.
Kuti vanhu vakwanise kuvhotera munhu nekuda kwemagakava, nguva inoitwa izvi yakakosha sematauriro enyanzvi munyaya dzezvematongero enyika vaJohn Fortier vepa American Enterprise Institute.
When you get close to the election and many voters are paying attention, those debates got a lot of viewership.
Kana mave pedyo nesarudzo, vavhoti vakawanda vanenge vonyanyotarisa zvinenge zvichitaurwa nevanhu pamagakava uye vachida kunyatsoona kuti vovhotera ani.
Kutsvaga rutsigiro kwevaviri ava kuri kuenderera mberi svondo rino, vaTrump vachienda kusouth Bronx muNew York nemusi wechitatu, vaBiden vanenge vari kuNew Hampshire mangwana vasati vaenda kuBoston, Massachusetts. Nyaya iyi yatumirwa naVeronica Balderas Inglesias weVOA News muWashington, mukaiverengerwa neni Tanonoka Wande.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Yai pati yaZANU-PF yatiita zvimwe zvinobarika panapo. Ine mbavha kuba chete ndopo vanenge vachitofunga kuti vaiti wanavo. Koziko nezvo vanotiwo mavonakebhoto tichavapa $20 yekuitira ndakavati mitigation nzara kudidini, but hatitombozvioni. Wano kwacho chacho anenge aine nzara hazvisviki. So kuhandi kuita bau wazvikoniwona chavacho vanenge vachingofunga kuba chete ZANU-PF ndopo vanenge vachigaya.
Ini ndingangoda kutaura zvangu pamusoro pekudistributa kwechikafu chinoda kubva kuhurumende kuti zvifambe zvakanaka, pasava neanonyimwa kana kudini. Dai zvaibvira vaiti macancellors aripo acho ndo anoita basa, kwete zvekuti cancellor wezanupf anofanira kuya kudistributa chikafu. Izvo zvazvinda kunaka, hapana anochiona kana kawani. Ndotaura futi panyaya yekuti ivo vamunangagwa vakundikana ngavasiende nazvo. Munhu ungaonza mabhazi kudhonera mabhazi kuzvipatara apa muchipatara macho hamuna mushonga, zvine musoro wei instead yekuti atangaisa mushonga ozonza mabhazi kumashure.
Ndinopa kutenda neSecond Republic yava munangagwa, iri kubetsera vanhu vakawanda, yakabetsera vanhu vakawanda shuwa. Tiri kuzoona zviri kuita vachivhayo. Tiri kutenda zvikuru, vari kusumudzira vana veZimbabwe. Kudhara risanambobva takazviona kubvira kare. Iri kuzama Second Republic, even mugwagwa iri kuzama zvakugadzira mahighway, iri kuzama ndiwo kumakaya paJoza.
Dambudziko rangu nderekuti VOA yedu iyi Studio 7 iyi haichaititira zvakanaka bai. Studio 7 yaisimbotipa news, it was an alternative voice. Posanga tangonzwa nekuexploitwa nana ZBC nanimaTV nechi zvemunomi zvichitipa biased news. Saka aizve Studio 7 yacho yaakutipo news dzakadhakwa, ende wanyatsoti vanhu havasi kufara nezvekuitika munyika, asi unoona waakudhivela une zvekunaya kwemvura zvimwewo zvisina kana basa zvisingabati upenyu hwevanhu. Aiwa, titirewo mushe paStudio 7, titirewo mushe, tira kunyatsonzwa kuti zvinhu zviri kufamba sei.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Muchirongwa chedu che Life Talk na 8 Manirua nasi, tiri kutarisa nyaya ya chirwere chefungwa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Komiti yeparamende inoona nezveutano inoti zvinhu zvanyanya kuita manyama amire nerongo muzvipatara. Sadak yokurumbira kuchikafu chekubatsira vanhu mamiriyoni makumi masere nemasere vatarisana nenzara. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA ndebele.